Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya na uzedu za nasi chipiri nyamavuvu 2019. Mapurisa anoshandisa zvakare mutemo we Public Order and Security Act mukutadzisa bato re MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa kuti rienderere mberi nekuratidzira kwaro muguta reGweru. Akakave kechitatu mapurisa achitadzisa bato iri kuratidzira. Kutanga nemuHarare chishanu chapfuura uye nezuro muguta reBulawayo. Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzozeya zvinoreva kutadziswa kuri kuitwa MDC kuratidzira uye zvingaitwe munyika kuitira kuti pave nekuremekedzwa kwemitemo pamwe nekodzero dzevanhu munyika yose. Masangano epasi rose pamwe nenyika dzakabudirira dzinosanganisira nyika dziri muEuropean Union dzokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu ukuwo Zimbabwe ichiti kodzero hadzifanirwe kunge dzichityorwawo kodzero dzevamwe izvo zviri kupa kuti irambidze kuratidzira kuri kurongwa neMDC. Mutori wenhau akaita mukurumbira munyika Godfrey Majonga ashaya. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika zvikuru takatarisa vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.